Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 26, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mungango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepeya pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uchitotanga marents and stuff vanhu vanenge vasina mari handione sekuti zviri justified.
Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro asi hurumende ichiti hapana chayatadza sezvo zvikoro zvaifanira kuvhurwa musi wa28 Chikumi uyo wakadarika kare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hurumende yakavapa nguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marendi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava amai Gloria Kapuya vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira.
Mungango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepeya pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uchitotanga marents and stuff vanhu vanenge vasina mari handione sekuti zviri justified.
Mumwe mubereki vamunashe mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa.
Mchivureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara inga ndione chikonzero chokuti vana vadzokere kuchikoro gore rinoiri ngavagare semagariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa.
Mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vaGoodwill Chaderera vati hurumende inoita fungira mumoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika. Vataderera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotiedza veMinister of Primary and Secondary Education isitikati dama zvati kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15 zvinoivo apa vati kasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manumbers ari kudzika evanorwara evanofa asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa. Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva. Vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28 Chikumi asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19.
Kubva muna musi wana27 Chikunguru tatone mamwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirirai kuti zvikoro zvichavhurwa. Saka tikatarisa tafana kuve takavhura musi wa28 Chikumi tichingotigadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa izvozvi takuenda muna Gunyana. Saka inini handizozivawo kuti taifanira kunge tichitiregedzera kusvitaura kuti gadzirirai sevagari vaigaraifanangana kukasisa kuchikoro zuru kufuru manchi manchi.
Vandoro vati apasati pale nezuva rekuvharwa kwezvikoro vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva.
Aiwa, closing date richaanonswa permanent secretary. Munyori mukuru achapinda sekina achanaunza.
Vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Ndege yanga yakatakura vanhu vanomwe vakadzingwa kuBritain yamhara panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport nhasi mangwanani. Vanhu ava varamba kutaura nevatori venhau pavaburuka mundege iyi vasati vaendeswa kuZipa mukudhawendeo pedyo nedhorobha reNorton kwavachachengetedzwa kwemazuva 10 maererano nezvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika vanombogariswa pavo vega kwemazuva 10 vachionekwa kuti havana chirwere checovid-19. Mukuru anoona nezvevapoteri kana kuti Commissioner for Refugees mubazi rinoona zvougaro hwevanhu vatotamire pitiri vavi vati panguva iyo vanhu ava vakachengetedzwa kwemazuva 10 ivo vachange vari mubishi kutsvaga hama dzavo.
Vachibva pano vachaenda kuZipamu uko vachanogarapo mazuva anokwana 10 vari pamukwarandaini. Kana vabva imomo vachazoenda kumisha yavo kubatanidzwa nehama dzavo. Saka pari zvino bitini pari zvino nepavachabuda tinenge tichizama kunzwa kuti hama dzavo dziri kupi kuitira kuti vamwe vanenge vane nguva vasina zvi kuti hama dzavo dziri kupi. Saka basa redu nderekutsvagurudza kuti hama dzavo dzei dziri kupi kuitira kuti vakwanisa kunge vachizobatana nehama dzavo kana vabuda mukwarandaini. Asi kana vari mukwarandaini havabvumirwi kumavisitors. Mavisitors anozouya after kwarandaini.
Mashoko avatiri vavi anouya mushure mekunge bepanhau rekuBritain read the Independent raburitsa nyaya yekuti vamwe vakadzoswa munyika mwedzi wapera vachibva kuBritain havana pekugara uye vari kurarama vachiita zvokupemha mumigwagwa. Bepanhau iri rinotiwo vasori vari kushungurudza vamwe vevakadzingwa kuBritain ava kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe yakabvumirana nehurumende yeBritain kuti haisi kuzoshungurudza vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Mudhancube kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai amai tambudzai Chirova avo vanga vauya kuzotambira murume wavo wavati anonzi Adrian Chirova vasingazive kuti havabvumidzwe kumuona kusvika vaburitswa mukwarantini. Vati havazive kuti vachararama sei nemhuri yavo sezvo murume wavo ari anga achivabatsira pakuchengeta mhuri iyi.
Zvakangooma kusazoziva havo kuti kukoshena vanga mareasons achona zvanga zvichifamba sei but vanhu zvakatotinakira nyange mukatarisa nezveekonomi chai chaiyo kana yakajegwa nevanhu vari kudiaspora ikonomi chai chaiyo because kuti tinyatsorarama muno mukaespeciali pakazonyatsotanga covid ndo mahwani chaiyo chaiyo diaspora yakamira nesu mukada kuzvicherechedza vaiti vari kutumira mari vanhu vaivai ende vaiti.
Ndege yakabhadharwa nehurumende yeBritain yasvika nhasi nevanhu ava ndeyechipiri kuuya nevanhu vakadzingwa kuBritain mushure meimwe yakauya mwedzi wapera iine vanhu 14. Kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuBritain kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu muBritain ari kupikisa kudzoserwa kwevanhu ava kuZimbabwe. Hurumende yeBritain inoti vanhu vairi kudzinga ava vanhu vakapara mhosva dzakaita kuti vagare mumajeri kwemwedzi inodarika 12, vakapara mhosva dzakafanana nekuponda, kubata chibharo nedzimwe mhosva dzainoisa mubandiko remhosva dzinonzi dzakakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda yabvuma kutambira vapoteri vanodarika zviuru zviviri avo vari kutiza hondo kuAfghanistan zvichitevera kubviswa kwakaitwa hurumende pachigaro nechikwata cheTaliban. Uganda iyo yakatambira zvizvarwa zvekuAfghanistan 51 inoti inogona kuchengeta zvizvarwa zvenyika iyi zviuru zviviri nemazana mashanu. Kambani yemigodhi yeDBS yabatana neNational Geographic Society mukushanda pamwe chete mukuchengetedza mvura pamwe nemhuka dzemuBotswana mudunhu reOkavango Delta. Dunhu iri rinonzi riri kuvhiringidzwa zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurimwa kuri kuitwa mudunhu iri. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuita chirwirangwe neZimbabwe Electoral Commission neMatare kuitira kuti munyika musaitwe sarudzo dzekutsiva vakadzingwa mudare reparamende nemakanzuru uye vakafa, izvo zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Chikamu chebumbiro remitemo cheSection 158-2 chinosungira kuti paitwe sarudzo mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana pachinge pabva mumiriri mudare reparamende kana kukanzuru. Asi mutedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzinofanira kumira kuitwa kwenguva isina kutarwa nepamusana pedenda reCOVID-19. Sachigaro Wezek, amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 kuti maoko avo akasungwa nekuti vanotevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende. Sarudzo dzinofanira kuitwa munzvimbo dzinodarika makumi masere idzo dzisina vamiriri pari zvino. Kunyange hazvo vanopikisa vakaenda kumatare, nyaya idzi hadzisati dzapuwa mutongo. Vamwe vakaita semutedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vashanu vaive kubato rePeople's Democratic Party vakadzingwa, asi vakanzi nedare repamusoro vadzokere kudare reparamende. Asi kusvika pari zvino vabiti nevamwe vavo havana kudzokera sezvo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare zvakare mushure mekunge mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kuvatambira. Matare anonzi haasi kushandawo semazuva ose nenyaya yeCOVID-19. Asi vana chiremba vakuru munyika musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti havanzwisise kuti sei vanhu vari kuramba vachinzi vagare mudzimba, iwo huwandu hwevanhu vari kufa nekurwara neCOVID-19 munyika huri kuramba huchiderera zvakanyanya. Vanopikisa vanotiwo nyika dzakawanda musadak kusanganisira Tanzania, Zambia neMalawi dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19 pasina matambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvakaitikawo kuZambia svondo rino, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti nezvesarudzo dzekuZambia.
Ini ndinoona sekuti izvakaitenderanwa munyika yeZambia nevachitedzerawo chisungo chavo cheutano chehealth protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa chiituko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti mabielections aitwe. It's not the ruling party isiri kuda mabielections. It's not the government of Zimbabwe isiri kuda mabielections. It is the environment iri in the danger in because of the health complications dziripo related to COVID-19.
Indurai tinzwe vahama uswa.
Pane maelections akaitwa kuZambia tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hweWorld Health Organization uyezve nemitemo inenge yakatarwa nedzihurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika ku nyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe idzo dzagara mwedzi akawanda dzisati dzaita sarudzo dziya dzinonzi mabielection. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoona kunyangwe ne pavakaita inauguration ya president mutsva, takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia na president weMDC Alliance na Nelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zvisina kuva exposa kudenda recovid, nekuti magwaro kufambiswa kwemamiting munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo senyaya yekukokwa kwavaChamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika?
Kukokwa kwavaChamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza, nenyaya yekuti maumbirwo ebato reUAPND rava hakaende chidima nemaumbirwo ebato ravaChamisa akada kundonotifananei. Pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori, vakavamba vaine support yezi British oligarchy and the western world, zvichiba nokuda kurwisa avo vaiva neutongi wekuti vanofungiwa vaita restaurants vakanga vaine socialist agenda. Hazvitishamisiwo zvakare kuti matauriro kuonekwa kuti zvakuita zvakutoita kunge zvonzi kuenda kwavaChamisa kuZambia vawina election yemuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia neyenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahama usu.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapresident Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo veZANU-PF. Inyaya inoratidza kuti maopposition muSouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapambevhu. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukukidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri muSadhani.
VaShakespeare ama uswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance. Manzwa zvakare kubva kuna vaGilbert Dzikiti nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato redare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Saichigaro wesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevaive varwi vehondo yerusununguko reWar Veterans Pressure Group vaAmos Gauke vanoti vari kushushikana nekusungwa kwakaitwa nhengo dzavo pfumbamwe nezuro, idzo dzichiri dzakachengetedzwa kuHarare Central Police Station pari zvino dzisina mhosva yadzapomerwa. VaSigauke vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo idzi dzakange dzaenda kumahofisi ebanzi rezvemari nezuro vachida kutaura nezvekusafara kwavo nemari dzavari kupiwa pamwedzi woga woga dzavanoti ishoma sezvo dziri mumadhora emabhondi ayo asina uremu. VaSigauke vanotiwo nhengo idzi dzakaenda kumahofisi uku nemugovera vakanzi vadzoke nechitatu, asi pavakasvika pamahofisi aya nezuro vakabva vasungwa uye vachiri vakachengetedzwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mshanganya uye weStudio 7 navaSigauke.
Makomeredzi vakadaiso on Monday this week vakaenda kuMinistry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa ye 16,000 RTGS, which is equivalent to about 100 if not less, kuti ndomuri kuti tosurvive sei ini musingatibhadhari mabenefit akaita semedical and so forth. Zvikanzi nevekuMinistry of Finance, kuMinistry of Finance vangoaenda, zvikanzi nevekuMinistry of Finance takatonyorawo tsamba kuminister of defense kwenyu UFO under minister of defense, takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye16,000 iyoyo. Vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho, ndopakaita nyaya zvikanzi nevaya vakachitaura, what right, mozi yamotora but hatisina kopi yenyu, but mozi yamotora musi wechitatu. which was yesterday. Pavakanda Kunotora Samba and Zuru, Wakamuska, Garuan, Wakurza, Wakipoto, Avanato, Moskavana, Officer, not director, Akawa to VMC, Chitatu, Wakipoto, Kakuns of Central.
Vanga ni Vakawanka Ivo Vachitorwa, Nezuru, Uyezwe, Vakawanko Vachpomirwa Mosairi.
Apana Mosaya, Yavatuata, or why is Robin Mosai? Zero, Vagato are nine. What happened to four Vanga Chibanga when the Rapuno Notara Samba and Zaro Sotoraya was director watching what took down? But he, very four, one five, one by the party, Vashidaku, Kuzo Mirakana, Rawi and Samba, waiter, Sao Samba, to try to brief what our Ramavo Matis in Kavanga. So, never Vakamira Pasi, Vakaba, Yavanda, Vamari Pasi, Vakaba, Parabato, Wawese.
Apa muri kupi?
I don't know. Remtare rinoti rapererwa nenzvimbo dzekuviga vanhu vanenge vafa izvo zvavakupa kuti vakuru vekanzuru iyi vakurudzire vagari kuti vapise mitumbi yevafi senzira yekuvachengetedza vashaya. Mutoreri wenhau Loida Moyo anochipanyaya inotevera.
Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo harichina nzvimbo yakakwana yekuviga vanhu vanenge vashaya sezvo nzvimbo yemakuva yekuyevho yazara pari zvino. Vatandi vanoti nzvimbo yeyovho ndiyo chete yanga ichivigwa vanhu nguva dzose muguta ravo. Vanoti kubva payakazara gore rapera vanhu vave kuigwa kudanga mvura simetri uko kwava kuzara zvakare.
Chekutanga chandoda kuti ndizivise kuvagari kuti hongu nzvimbo iri kupera kunyanya tikazvitarisa mazuva ano nenyaya dzeCovid idzi vanhu vari kutisiya vakati wandei. On average tiri kuwana maburials anopfuura maybe 10 pamwe pacho mamwe acho ma8 nezvimwe zvakadaro. Izvi tinototenda kubvumirwa kwakaitwa kuti vanhu vakwanise kunge vachifamba nezvitunha kwareducer manumbers iwayo zvakanyanya. Asi hazvisi kureva kuti nzvimbo yedu yekudanga mvura yapera pari zvino zvokuti vanhu havachakwanisi kunge vachienda kunovigana. But tiri kutarisa isusu kuti nekuti inzvimbo isingakuri maboundaries edu anoramba ariwo vatiurasisa kuti vanhu vedu vakaramba vachivigwa ichokwadi nzvimbo yedu inogona kupera.
Vatandi vanoti sekanzuru vachada kugara pasi kuti varonge imwe nzira yekuti vanenge vashaya vakurudzirwe kuti vapiswe senzira yekuchengetedza nzvimbo.
Tinoziva kuti chitendero chedu chinogona kuchiramba netsika dzedu dzemagariro zvinogona kuzviramba. But asi pari zvino ndo imwe matarisiro yataura vanoda havo kunge vachikwanisa kuita zvekupiswa zviya zvinonzi cremation vanokwanisa kunge vachiita zvavo. Asi ikurudziro yatiri kungotarisira pari zvino nekuti kukadazvitarisa pari zvino senyika tiri kuluza nyika yakakunywanda kana kuti ivhu rakanyanya nekuvaka dzimba tichingotandavara kana nokuita makuva yawaya tichingoenda nawo. Yeti tikaita cremation tinogona kuita nzvimbo diki diki yekuisa makuva ende same time patinovakawo nedzimba paya paya tinenge tinotora ivhu ratifanira kunge tichirima ndoratinenge totora tichiisa dzimba. So tinotarisa kuti dada takwanisa kunge tichivaka tichikwira ivhu vanhu patinovigana paya paya vanokwanisa kunge vana semhuri vaya vanochera gomba rakakura mozoti mumwe pasi mumwe pamusoro tose zvatiokurudzira kuti maximize ground redu zvakanyanya.
Asi mumwe mugare weMamutare vaDouglas Clayton Madzanya vanoti pachivanhu zvinhu zvinonetsa kuti mutumbi wemufi upiswe senzira yekuvigwa.
Sekutanga nechekuti vanhu vane tsika dzavo dzavanoradzika hama nevadi vazenge dzatisiya vanenge vachida kuradzika munhu wavo ari nemutumbi wakakwana. pachurungu etinoti ari fufu ari ne full body saka kuzoti omanikiza kuti akurudzira kuti vapise mudikano wanenge atisiya patsika zedu dzechinyakare zvinova zvinova kanganisa kufunga kana nekutedzera kuitwa tsika dzedu totarisa kudiyo rekanzo kanzo iri kuti havasina nzvimbo yekuiga vanhu zvinova zvinoremera kuti irambe ichitsvaga futi imwe nzvimbo yekuti semakuwa saka chikonzerero chekanzo chekuti vanhu vapiswe kusaidzikawo kwekanzuro vanenge vachitiwo ivo havana space kana kuti havasina nzvimbo yekuti varambe vachikudza kwekuradzika vanhu saka inyaya iri pavi pekuti kanzuro nevaresidents dai vachigara pasi vaonesana kuti nyaya iyi vanenge vaigadzise sei
guta remutare rava nevagari vanopfuura zviuru mazana mana nevanoraudzira kubva kumisha yesa kubva danga mvura chikanga wobos darlington murambi pamastone yevo westly destiny mushamukadzi nedzimwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano, kurima, dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu wevari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzimwe neuwandu wakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica huwe hwekutengeserana kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica nemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Power anotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Vatiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu dzimwe nyika utongo hwejekerere kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Power vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kutenga dzimwe nhomba dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya nchinzwa nhau dze isingebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 26 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya ku 17 years sebevunyelwe labo kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abale minyaka esukela kwelitshumi lane ijekiseni ye-COVID-19.
Isibonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta amaZimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ukudlelana sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele kucontext esikiyo eka-COVID-19.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni namhlanje. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana neZambia esiba lokhetho. Zonke nezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abazinkulungwane poste ezingamachumi amane 39,897 abakade sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Ngokutshona kwelanga layizolo lokhu kutsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,422,256 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,853 bahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani laba kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.5 million asebehlatshiwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelitshumi lane ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedala labaphathintambo bakahulumende elecabinethi. Unkosikazi Mchwangwa uthi leli nyathelo lithethwe ngemva kokucebisana lengcwethi zezempilakahle.
The Ministry of Health and Child Care will employ the following strategies.
Abogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana bazakwenza lokhu besebenzisa indlela ezitshiyeneyo ezibalisa ukusebenzisana labamankampani azimeleyo, abamabandla ezokholo lwesiKristu, ama-universities kanye lezinye inhlangothi zemfundo yaphezulu.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi sakoBulawayo uthi kulinyathelo elincomekayo.
Kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya ku 17 years sebevunyelwe labo kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19. Njengoba izikolo sezizavulwa abantu laba bazayo behlangana vele, so hayi into enhle kakhulu le.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare.
Andiluboni luludaba olubi nxa ingcithi zabona kukahle ukuthi behlatshwe ama-injection ngoba impilo yabantu imele iye lapho eyayikhona umkhuhlane lo ungakabi khona, ngoba kathesa abantwana masaya ezikolo akula lutaba lwenzayo.
Umfundisi Willing Mo Mhlanga isiphathamandla sehlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kumele uhulumende abone ukuthi ayatholakala lawo majekiseni.
Kambe ngabe kuthiwani ngalabo abafisa ukuthi bahlabe bazivikele, bavikele izimuli lomphakathi wonke kodwa besela ithuba ngesizathu sokusilela kwalawo majekiseni. Kuyacela njalo ukuthi ugatsha lwezempilakahle lukwazi ukucacisa ngalokho.
Phezu kwalokho umfundisi Mhlanga uthi ufisa ngabe kuba khona ukusebenzisana okwaneleyo labamabandla okholo lwesiKristu.
Ubukhokheli bunesicelo osiya kuhulumende ukuthi amabandla lawo abe labo abazabamela kulolo qembu elikhangela konke okumayelana ne-COVID-19 elizweni.
Ngakolunye udaba olufanayo uhulumende uveze ukuba usezotholisa uhulumende wakwele Namibia inkulungwane ezingamachumi amabili zamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, 20,000 doses njengesibonelo sokusebenzisana lobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa. Abogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana ngendlela zebulenjini eye-Twitter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kunjalo nje, abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula. Bethi leli nyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo ikakhulu labo okumele abafundi behlale khona ama-boarding schools. Ngakwelinye icele abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Uhulumende wethulela umbiko izolo ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhlaka 30 Ncwabakazi, kuthi abanye bonke bazaqala mhlaka 6 Mpandula. Umsekelo womkhokheli weZimbabwe National Educators Union iZineo, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo.
Izikolo nibona zingakabi ready ukuvulwa ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zenelise ukubana zithenge impahla zokuvula yela umkhuhlane lo kunye lokuthi bathenge ukudla. Abazali bebengabhadali ngoba bajunyiwe. Ababalisi abafundisa emakhala obaluhlupho olukhulu kakhulu elokubana ingcosana yemali abayitholayo sibele sebayiqeda, kakusoze kwenelise ukuthi babuyele ezikolo bayivula. Njalo besikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane, maybe nge-2 weeks bafakele ababalisi imali zokubana baye emsebenzini.
UMnumzana Raymond Majongwe, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi uhulumende acabangisise isinqumo sakhe sokuvula izikolo. Unkosikazi Melissa Mkwebu, umzali olomntwana ufunda ibanga lika Form 4 ehlala esikolo, uthi kulobunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zezikolo.
Isinqumo esithethwe nguhulumende siyasibona, siyasizwa, kodwa njengabazali silokudana okukhulu ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo. Okunye esikunanzelelayo ukuthi akula plan yokubhadala i-school fees. Izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo. Lokhu kusuke kusiphazamise kakhulu okokuthi ngakukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala i-school fees nxa izikolo zivulwa zihle ziyevalwa ngo-December ukuthi lathi sikhululeke.
Kusenjalo, umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni awe-COVID-19 vaccine esibhedlela seParirenyathwa wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo. UMnumzana Gift Khadebe, umhlali wakoBulawayo, upha umbono wakhe ngalokhu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu ukubana laba amachurchi bevunyezwe ukuthi bevaccinate amalunga ebandla lakho, ngoba ungakhangela lakho phakathi kwamachurchi kule inhlobonhlobo yabantu abachiyeneyo, labodokotela labanesi bakhona. So nxa abantu laba abalolwazi bezempilakahle bekhona phakathi kwamachurchi kuzancedisa ukuthi bethi beyenze kube beinstille i-confidence ebantwini ababalidayo, kuzabalula njalo ukuthi abantu bekwazi ukuvaccinate, bekwazi ukuthi bavaccinate yilaba abantu abasondalayo bakhonza lapho. Ngombono wami ngibona yinto enhle kakhulu njalo ezancedisa ukuthi sikwanise ukuachieva i-herd immunity abantu abaningi bekwazi ukuthi behlatshwe.
Inkosikazi Ethel Ngwenya, omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni, uthi bayakwamukela ukuthiwa nguhulumende.
Ngezinye indlela into enhle nje ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu kababuyele ezindlini ngoba kabahlatshwanga. Kambe abantu belande ukuzosindiswa, omunye lomunye ususwa into emsusa ngibo nemzini wakhe uthi aze esontweni. Kodwa nasesithethe umsuswa ngumsebenzi othi naye abantu kababuyele ngoba bakahlatshwanga. So kungaba ngcono nje abantu bazibuyele nje bekhululekile behlatshiwe, abeyezohlatshwa abuyele emzini, sibuye sizosonta sikhululekile sona.
Izikolo zazikhanyelelwe ukuvula ngoNhlangula kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla we-COVID-19 eZimbabwe zagcina zivalwa okwenyanga phose ezintathu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lesibili lezivalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu laba bafike esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare ngendizamchina yohlobo lweBoeing 767. Bebethwele impahla ezinlutshwane njalo bengafuni ukukhuluma lentatheli zindaba, kuthi omunye wabo utshele intatheli ukuba kabasoze bekhulume lentatheli. Ngemva kokufika kwabo bathethwe basiwa endaweni yezibhamu eseDarondale lapho abazagcinwa khona okwensuku ezilitshumi kulandelwa iziqondiso zikahulumende zokubona ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe vale COVID-19 loba hatshi. Ekhuluma nomsakazi weZBC, umholi weziphepheli kugatsha lukahulumende lezemsebenzi umnumzana Thotshamirephi Chiribadi uthe uhulumende ucela abantu ukuba bakhangele izihlobo zabo ezibhamu. Kunyanga ephelileyo ngemva kokuphendukiswa kwabanye abaxotsha kweLebhilitane, uhulumende weZimbabwe uthi lokhu kuveza ukuba ubudlelwane phakathi kwakhe namanye amazwe omhlaba sebusiba ngcono. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthe lokhu kubangelwa yiCOVID-19 ngoba amazwe engasafuni abantu abaningi ikakhulu izephula mthetho.
Sibona lapha inxa uhulumende we-UK deporta amaZimbabweans akade ese-UK, kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele kucontext esikiyo eye-COVID-19 ongaba ukuthi i-COVID-19 isifake i-strain kulokuzeni kumakhofazi amagovernment lawo kuya kulama-refugees eZimbabwe khona okuya kulamaZimbabwe ezikhona. So bonani mina i-COVID-19 containment measure leyenzwayo.
Uqhubeke sithi eleZimbabwe kalenzi okuningi ukuthi abantu balo bengakhulisi ukuhlala kwamanye amazwe.
Kukhona ngoba ubudlelwane singathi buyalunga ma kungokuthi kade kungena i-problem nje COVID-19 nje kulapha singakusebenzisa ukuthi utshengisa ukuthi ubudlelwane bayalunga, kumbe utshengisa ukuthi abantu sebesiba lani sebesiba le-confidence ku-government eZimbabwe ukuthi sebejika. But ngale nje kule i-situation esikiyo kutshengisa lo.
Esinye sakamuntu seHarare umnumzana Gibson Nikadzino uthi kumele uZulu amukele abantu abavela kwamanye amazwe.
The society should be able to help in rehabilitating these people who have not been home for a long time.
Abantu laba kumele bamukele ngoba sebehlale isikhathi eside bengekho kuleli. Kumele abantu bezame ukwenza okuhle njengabantu lokuvikela indawo zethu ebantwini laba.
So there has to be a balancing act between doing what's appropriate as human beings and also safeguarding our community.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule. Ukuza kweziphepheli lezi kutsho ukuba sekulabantu abangamashumi amabili lanye ngemva kokuza kweqembu lakuqala bevelela eBritani kunyanga edluleyo. Uhulumende weBritani useveze ukuba kuzaphendukisa izizalwane zeZimbabwe ezikhishwa emajele ngemva kokubotshelwa amacala ehlukeneyo. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
lethu kulamhlanje uhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni legciwane le-coronavirus. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections. Lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19, amanye amazwe afana leZambia esibalo khetho. Ekuqaleni komnyaka odluleyo, uhulumende wethula isinqumo sokuthi awusoze kwenziwe ukhetho umumo wegciwane le-coronavirus uze ube nganeno. Lokhu wakutsho lanxa kwaba lezixhenxe ezimbalwa ezedalela ephalamende lamakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT. Umanyano we-World Health Organization wathi ukhetho luqakathekile okokuthi kumele lwenziwe kulandela imigoqo evimba ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanye amazwe alandela linkuthazo enza ukhetho, kodwa eZimbabwe lokhu limenge lokuthi ukhetho luzenziwa kuphela nxa kungaselapho ubhane lwe-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza, endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula ingxoxo.
When oqhathekileyo yikuthi thina lathi njengeZimbabwe siloku sifunda sibona uba nabanye bakwenzanjani, ngoba into yonke yathi ukuthi uzaba wedwa oyaziyo. Uhulumende weZimbabwe ebona kufanele ubana emise ukhetho esesabela uba nobhubhane lolu lungasuka lutshabalalisa abantu. Kodwa siloku sithatha ama-notes kwezinye indawo lapho sukwenzakale khona, sibonile eZambia bakwenzile. Siyafunda khona bana sithatha amanothi bana bakwenze njani, kwenze ukuthi lathi ngapha nxa sesikwenza sikwenze ngendlela epheleleyo engasoze igcine sisifake engozini esizama ukubana siyivikele ngama-lockdown lawa akhona kulezi nsuku. Phela abantu abadala bayasho ukuthi bona ibuzwa kwabaphambili phela indlela.
Ye, nanto udaba mnumzana Chirodza, lina njengebandla sizwa likhonona ukuthi hayi ukhetho kalwenziwe kwezinye indawo luyenziwa. Uthini ngalokho kukhulunywa ngubaba uJuma?
Lokho akutshoyo ngiyakuphikisa sibili, ngoba awungaza ukuthi wena yindlela ebuzwa kwabaphambili esitsho phela abeZambia. Indaba le ngiye-medicine, ngiyamadokotela. So lathi silawo amadokotela angahlola leyo ndaba. Into emqoka nje yikuthi iZANU-PF kayikhandi ukuthi kube lokhetho, ngoba ungananzelela Petty Cross wavela wakutsho ukuthi ama-election ka-2023 aza postponwa. Ungaboni into ikhulunywa ngo-Petty Cross kuhlube kwazi ukuthi iZANU-PF izalandela. Petty Cross kwakhipha isinqumo nge-Reserve Bank, abe-Reserve Bank bayala bathola ukuthi kwakuliqiniso. Ulokhuze ne-Petty Cross wakhuluma njalo ngendaba ezophilwa kokhetho kusetshenziswa enye organization NCITA. So that's the first point. Into esibili ikuthi ukubhanwa kwama-election kusukele mhlaka October 2, 2020 kuyi-statutory instrument number 225A of 220 kwakuyi-public health COVID-19 prevention, containment and treatment amendment regulations. Leyo ncwadi yabalwa ngu-Sentine Chiwenga, right, esithi yena akusoke kube lama-by elections. Siyathola namhlanje ukuthi kungela ma-by election njalo abantu abasebebiselwa esikhundleni nabantu abakuhlangothi lukamonsora hatshi abakachamisa. But ungakhangela bona abezani ikakhulu oRichard laba abe-Martin North kanye le-Emash West, abantu bezani babe lokhu babe lokhu bebuthana.
Nantu daba cho.
Right, njoba ngitshilo maphambilini, uhulumende ebengabe leshuwa lesiqinisela sokubana ukhetho lolu lungaba njani, njengoba nje besingela any presidents before kusenzakala lokhu. Ngakho ngitshilo njalo ngathi hayi, thina vele asiboni kule ntembe ukukopa into enhle. Sikhangele siyabona ubana iZambia ikubambe njani kwinto lokho. Ngakho ke mina ngiyabona ubana emaduzaneni lapha uzabona lathi sesikwanisa ubana sithi hayi, into le singayibamba sinze kanje. Uhlupho esiba lalo yikuthi sisuka sibe laba o-doubt uThomas abaningi kakhulu. Umuntu ahlayale engakaboni uhulumende na uzayenza njani. But sikubonile kaningi-ningi uhulumende izinto ade becala abantu becala ubana asuzazinze. Ebezenza ngemuva kokubana esebonile ubana kubanjwa kanjani, kuhamba kanjani. So into le ehlale ikhulunywa ubana uhulumende lo is a listening government. Kuqinisekile mpela mpela, siyalalela siyafunda bese sisenza. Esingazuwe sikwenzeka ukuthi ngokugijimela ukwenza ngoba ubhubhane lolu beluchaya, luchayile mina ngingeso luchayele umzukulu wami, lwachayela umfowethu sibili omdala kulami. So yinto echaya ekhona ephilayo. So-ke nxa kunjalo asonto ngapho kudlala ngayo upho ngokwenza nje ukushaya indima nje engathi mhlawumbe nje yinto nje yamaphepha, yinto ekhona ephilayo. Ngakho ke uqelisekile ubana khona ngezikhathi zonke ungakayenzi into enjalo, funda ufundisise ubone. Kanti sigantu abona abantu abaningi bebecaba ukuthi khona sokuzavulwa njengoba amafinga asehlile, kodwa ngenxa yamanye ama-scientific reasons abe advisor i-Ministry of Health kulokhu silokhu siku-lockdown ela-level 4 naleyo. Okuyinto enhle, hatshi ukuthi kuyenziwa ukuthatheka, asenzeli ngendlela yokuthi khona siyabe siqinisekile sikwazi ukuthi asiyenzani. Ngoba singapha ngokuthatheka sibekulandela nje singafundanga kuhle, yikho lapho esegcina sesingena emanyaleni onalawo esizama ukuwabalekisa.
Nanto udaba mnumzana Chirotsa.
Ye, hayi mbona ukuthi umfo wethu lapho ulokhu ephikelela ngokuthi abe ezama ukuthi asiqile ngento engekho lapho. Uthi yena akusazi kube le presidency. Ngayisi presidency yesithu esitshengisa ukuthi into eseke yayenzakala. Ngifuna ukutshela umfowethu lapho uJosepha ukuthi mhla ka October 18, 2020 eGini kwaba lama presidential elections. Mnyaka ophelile lo October 28 kwaba lama elections eGhana kwaba lama elections eParliament. Ngibonani sangu is 10, ama election awo is 10 vele. Okuthi vele awudingakali president, into esobala nje ukuthi umnangagwa kafuni ma election.
Umnumzana Swithani Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF umnumzana Joseph Chuma.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngemva kokuzamazama komhlaba ukwahlasela eHaiti ngozibandlela womnyaka ka-2010, kwabhubha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150,000. Izizalwane zelemelika zahle zasungula uhlelo lokuphathisa, zathumela abokuhlenga abawelwe ingozi, odokotela kunye lenqwabanqwaba yokudla, amanzi, imithi, impahla yokuzihlanza lamatende okuhlala. Mhlazi ku-14 Ntulikazi kuwonale umnyaka kube lokuzamazama komhlaba njalo kwele Haiti. Kwafa njalo abantu abaningi, abanye badilikelwa izindlu, balimala elemelika njalo laphathisa abantu bakwele Haiti. Kolunye njalo udubo lwabantu bakwele Haiti ngidaniswe ingozi ebangelwe ikuzamazama komhlaba okwenzakale e St. Louis du Sud kwele Haiti namuhla ekuseni.
sithumele amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo kumbe abathole amabhizimusi abo esechabalele. Ngivumele ukuhanjiswa koncedo ngesiphangiphangi ngakhetha isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID uSamantha Power ozakhokhela uhlelo lokuphathisa, kutsho uMongameli Joe Biden. Sisebenzisa inhlanganiso ye-USAID sisekela imizamo yokucwayisisa ukuthi kwawonakala okunganani njalo lokuphathisa abalimalayo labadilikelwa yizakhiwo zabo. Elemelika lizahlala lilobudlelwano obuhle leHaiti njalo lizaqhubekela phambili liphathisa ngemva kwesehlakalo lesi. EleHaiti lihlala libhekane lendubo ezibangelwa ngumkhathi ezifana lokuzamazama komhlaba lezulu lesiphepho. Ngalokho inhlanganiso ye-USAID yaqala ukupha uncedo inhlanganiso ephathisa ukuhamba-hamba kwabantu ngamazwe e-International Organization for Migration leyomanyano we-United Nations World Food Program ukuhlala ziqaphele ingozi lezi lokuphathisa uhulumende weleHaiti ukuthi enelise ukusukuma ngezikhathi ezinje lokwaba uncedo ngemfanelo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ingozi ifikile kweleHaiti, uncedo lwempilo luhlale lulungele ukwabiwa kulabo abayabe beludinga ngesiphangiphangi. Ukuhlakanipha komqondo lo kube sobala ngemva kokuzamazama komhlaba lapho inhlanganiso ezisebenzisana le-USAID zenelisa ukuphathisa ngesiphangiphangi. Phezu kwalokho, inhlanganiso ye-USAID yathumela ugatsha oluphathisa abawelwe ingozi olu-Disaster Assistance Response Team kumbe DART ngesikhathi esifitshane kulandela ingozi yokuzamazama komhlaba. Ngenyanga kaNcwabakazi ziku-16 kulandela isicelo sikahulumende weleHaiti, i-USAID yathumela inhlanganiso ehlenga abawelwe ingozi i-Urban Search and Rescue Team eselizweni leHaiti iphathisa ngokudinga abalokhu bengabonakali beyingxenye ye-DART bephathisana lezizalwane zakweleHaiti. I-USAID iyathola njalo uncedo kugatsha lwezomvikela olwe-Department of Defense kusigaba se-United States Southern Command logatsha lwe-US Coast Guard oluthwala amalunga ogatsha lwe-DART ukuya lokusuka kundawo ezilomonakalo kunye lezizalwane zakweleHaiti ezalimalayo edolobheni le-Port-au-Prince. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19. Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weleBhilitane zifike elizweni namhlanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Yeah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.